manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC
lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechipiri kukadzi 19, 2019. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Hurumende inozivisa mazita evanhu vose 24 vakafa mutsaona yemumugodhi kubattlefields kukadoma. Mutumbi wemunyori ane mukurumbira pasi rose Dr. Charles Mungoshi waradzikwa nhasi kumanyene kuchivhu mudunhu remashonaland east. Mutumbi wevaimboisa chigaro webato reZANU-PF muguta reBulawayo vaKalistus Ndlovu wasvika muBulawayo nhasi uchibva kuSouth Africa uko kwavakashayikira vari svondo rapfuura. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Hurumende yazivisa mazita evanhu vose 24 vakafa mutsaona yemumugodhi kubattlefields kukadoma mushure mekunge mvura yapinda mumigodhi miviri usiku hwechipiri svondo rapfuura. Gurukota rezvekutongwa kwematunhu vaJulai Moyo avashanyira nzvimbo iyi vazivisa kuti hurumende inofunga kuti yakwanisa kuburitsa vanhu vose 32 vapenyu nevakafa vaive mumugodhi weJongwe Cooperative Mine, vachitiwo panofungidzirwa kuti mune mumwe mugodhi weCricket number 3 mine munogona kunge muine vanhu vana vangadai vakavharirwa. Izvi zvinouya panguva iyo sangano remakereke reZimbabwe Council of Churches raita munamato mukadoma nhasi wekurangarira vakashaya mutsaona iyi pamwe nekunyaradzana nehama neshamwari dzevakashaya nevakapona mutsaona iyi. Sangano reZimbabwe Council of Churches ranga richibatsirana nemamwe mapoka ari kuita basa rekutsvaga vanhu pasi pemigodhi iyi kubva paitika tsaona iyi. Vanoona nezvekufambiswa kwezvirongwa musangano iri vafamba ingirande vanoti zvinonetsa kuti vanhu vatambire kuti migodhi miviri iyi ingadai yaingove nevanhu 36 chete panguva yakaitika tsaona iyi. Tabata vangirande takatanga nekuvabvunza kuti munamato wavo wafamba sei.
Tiri pakati pokuchema uye tiri kukanyika kuti ticheme nemhuri dzarasikirwa nevanakomana vazhinji uye tine vamwe vatiri pasi. Nokudaro nhasi kereke tanyaradza nawo nemhuri tikarangaridzawo nyika kuti chimiro ichi chekuti tiri kuramba tichirasikirwa nevanakomana vedu mugodhi nemunzira vachitizira kuenda kuSouth Africa nedzimwe tsaona dzeurombo zviri kufanira kumira. Tiri kufanira kugarisana senyika titaurirane kuti tisadzokere pachidanho chakadai seichi kuti mhuri dziri mukati mokuchema zvinopisa tsitsi mukoma wangu nechiitiko ichocho.
Tinonzwawo kuti Zimbabwe Council of Churches yanga ingori panzvimbo yakaitikira tsaona idzi kubva pangozivikanwa ndo zvaitika. Makatudzwa kuti mabasa apiwa ma muchiita kubva ipapo kusvika pari nhasi.
Riri basa guru ranga riri kunyaradzana nevakomana vari kweikoko. Vazhinji vacho vari mukudumbirwa kunotyisa vachirangarira vamwe vavo vachiri pasi. Zvakare tangachibatidzanawo nana Civil Protection Unit nehurumende neutungamiri hwemudunhu iroro kukadoma kuedza kuwana mazano nerubatsiro kuti tikwanise kuita zvatingaite kuti vana vaburiswe uye kuti mhuri dzinyaradzwe uyewo zvakare kuti vanhu vavigwewo zvakanaka.
Tanzwa gurukota rezvekutongwa kwematunhu vaJulai Moyo vachitaura vachita vanofungidzira kuti vanhu vakanga vari pasi pemugodhi vangangodai vari 32 vachiti ndo nhamba yavakapiwawo pamwe chete nemazita avakapiwa zviri kubva zvaenderana pane mumwe mugodhi kumwe kwachiti kungangodaro kuchine vana vasati vawanikwa. Muri kuwirira nawo here neuwandu ihwohwo?
Pari kunetsa mukoma wangu taura chokwadi. Ndingari yekuti vana vanga vari pasi ipapo. Pane pamwe panga pachifungidzira kuti vana ava vanopfuura 70. Saka nhau dzemanhamba dziri kunetsa panguva ino. Pachandinga ngurangotaura ndichekudai mukoma wangu kuti nyika takanonoka kuti tipindire nyaya iyi rufu rwevana varombo. Pakatora mazuva akawandisa pasati papindwa pasi kuti tiedze kubatsira vana. Iye betero yacho yakabuda ikuratidza kuti nyika yedu neurombo hunotyisa nokuda kwekuti equipment nezvimwewo zvingadai zvanga zviri panzvimbo kuti tikasike tabatsira vana ava hazvina kunge zviripo. Nokudaro takarasikirwa nevamwe vana pamwe dataigona kunge pakaponeswawo vamwe. Ino nyika yakapindira nokukasika uye nemutoo unoratidza kurevesa kuti tine hanya nevana ivavo vari kuedza kuti vararame munyika yakaoma.
Zvii zvamungataurawo kuitira kuti mune ramangwana tsaona dzakadai dzinge dzisingazosangana zvakare nenyika?
Mukurukoza, Hwindi, Venda, vana veZimbabwe vari kuedza kuti vararame nokuraramisa mhuri. Nyika tikuramba chingoikurudzira kuti ngapagarisanwe pasi titarise nyaya yegovero reupfumi hwedu, tigoverane upfumi zvakanaka kuitira kuti vanhu vasatore matanho akaita seakatorwa nevana varakadhikava ekuti vapinde pasi vasina zvikwanisiro zvakakwana.
Vanga vari vanoona nezvezvirongwa musangano reZimbabwe Council of Churches vafamba ingirande vari parunare nestudio 7. Mutumbi wemunyori anemukurumbira pasi rose Dr. Charles Mungoshi varadzikwa nhasi kumanyene kuchivhu mudunhu remashonaland East. Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura vakamirira hurumende pakuradzikwa kwaDr. Mungoshi, mutevedzeri wegurukota rezvemitambo, tsika nemagariro evanhu muzvari yeukai Simba neGavi, vati vaMungoshi igamba renyika nepasi rose.
Vanhu vakaita sana baba vaMungoshi ava magamba manzova moyo vachitaura kuti nezuro pane akavaudza kuti magamba haana mateki. Ndini ndakavadaro nezuro, ndini ndakavati magamba magamba haana mazita, hakuna hero number 1 na hero number 2, malegends malegends. Vanoita zvakanaka vanoita zvakanaka, hazvina mupatsanuro. Kune vanoita zvakanaka mukugarisana nevamwe. Kune vanoita zvakanaka mukutamba nevamwe. Kune vanoita zvakanaka mukufamba nevamwe. Vose ivavo magamba. Umwe neumwe akamira ipapo rinenge richingova gamba. Kune magamba ezvimachongerwo enyika, magamba oiwayo. Kune magamba ekuimba akaita sana baba vamuchikudzi vatakaradzikaiwo mwedzi uno uchangopfuura. Kune magamba zve akaita sana vaMungoshi akapa dzidziso.
Muzvari Simba neGavi vati gamba riri kunyorwa kuti gamba, asi mabasa emunhu akanaka semabasa avaMungoshi ndiwo anoita kuti munhu aitwe gamba. Muzvari Simba neGavi vati munhu wese akamboenda kuchikoro akambosangana nerimwe remabhuku akanyorwa naDr. Mungoshi.
Ini ndauya nhasi ndakamirira vehurumende, asi zvakadarozve sekutaura kwamboita baba vabva pano vanga vakamirira vanyori, hakuna akakura munyika ino yeZimbabwe anokwanisa kusimuka pachita chevanhu achiti haana kumbovhera akasangana nezvinyorwa zvababa Charles Mungoshi. Tese takapfuura nemuzvikoro takaverenga zvinyorwa zvavo. Vaisanyora chirungu chete.
Vachitaura vakamirira vanyori, munyora nemukurumbira vamusaye murezimunya vati munhu akamboenda kuchikoro wese anofanirwa kunge akamboverenga rimwe remabhuku avaMungoshi, izvo zvinoratidza udzamu hwakaita zvinyorwa zvavo.
Hapana akazvarwa pa1975 achiita chikoro chinosvika kuyunivhesiti asina kumbosangana nevanyorwa ivava, nekuti isusu takazvitanga kuti tichiita zvinhu zvedu zvinotipa chimiro zvineukama netsika dzedu nehistori yedu, ungano hwenyika yedu,
Vachaura vakamirira mhuri yekwa Mungoshi, vaDavid Mungoshi, vatichimwe chinhu chisingazive vanhu vakawanda ndechekuti Dr. Charles Mungoshi vaive munhu aiverenga zvikuru. Vatiwo kuti munhu ave munyori ane mukurumbira anofanirwa kunge achiverenga zvakanyanya.
Onyora achifunga kuti anyora. Asi kunyora hakurevi kungobharabhadza kunyora papeji. Pane zvizhinji zvinoenda ipapo. My brother Charles was what in English can be described as an avid reader. And the lesson from that is that you cannot be a writer unless you are a reader. Kana uchida kuve munyori, unofanira kunge uchiverenga futi mabhuku akanyorwa nevamwe, uchinzwa pfungwa dzavainadzo.
Mwanasikana wemufi Tsitsi ataura nezvekurwara kwakaita baba vake.
The first time Daddy Paula karwara, tanga tiri tega kumba. Inini Charles na Nyasha, Daddy vakaenda ku toilet ndobva vadonha ikoko varimo. Saka hatina kuziya. Ndakatorara ndakatanga kunzwa funny noise sound.
Kunyange hazvo sangano reNational Arts Council rakanga rakumbira hurumende kuti ipe Dr. Mungoshi chiremerera chegamba renyika, izvo hazvina kuitika. Dr. Mungoshi vakanyora mabhuku akawanda ari kushandiswa munyaya dzedzidzo uye mamwe acho akawana mibayiro yemuAfrica nemuCommonwealth. Mungoshi asiya mudzimai Jesesi, vana vana nevazukuru vanomwe. Ndakamirira Studio 7 kumanyene Chivhu, ndini Ata Chiguriwa. Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Mutumbi vaimbova sachigaro webato reZANU-PF muguta reBulawayo, vaKalisas Ndlovu, vasvika muBulawayo nhasi uchibva kuSouth Africa, uko kwavakashayikira svondo rapfuura. VaNdlovu vanonzi vakafa nechirwere chegomarara uye vacharadzikwa kumarinda emagamba enyika kuHirozi Eka muHarare nemusi weMugovera. Nhasi mutumbi waNdlovu ucharara kumba kwavo kuKumalo wozoendeswa kumusha kwavo kuBrunanburg mudunhu reMatabeleland South mangwana. VaNdlovu vakaberekerwa kuPlumtree muna 1936 uye vakamboe nhengo yemapato anoti National Democratic Party neZAPU. Vakazobuda muZAPU vachienda kubato reZANU-PF nyika ichangowana rusununguko vachiti ZAPU raiva dhonge rakafa. Gurukota redunhu reBulawayo amai Judith Ncube vanoti vari kurwadzikana zvikuru nekushaya kwaVaNdlovu.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave, uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne15460 kHz pa shortwave. Pindai muchirongwa cheLive Talk na 8 PM nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa namba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotefenyura chirongwa che Let's Talk ngatikurukurei pa Facebook page yedu ye VOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 PM kusvika na 5 PM. Musi wechishanu kubva na 4:45 PM kusvika na 5:15 PM. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu ye VOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mumwe anorarama nekutengesa michero muKhartoum guta guru reSudan afa mushure mekumedza utsi hwezvombo zvinokachidza hwanga hwakandwa nemapurisa kune vanhu vanga vachiratidzira. Uwandu hwenhengo dzebato reDemocratic Party dziri kuda kukwikwidzana nemutungamiri weAmerica vaDonald Trump musarudzo yemutungamiri wenyika wawedzera nhasi mushure mekuziviswa kwaitwa naSenator Bernie Sanders kuti vari kupindawo mumujaho. Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Gavhuna weReserve Bank of Zimbabwe Dr. John Mangudya mangwana vari kutarisirwa kuburitsa gwaro remashandiro avanotarisira kuti nyaya dzemari munyika dzichange dzichiita kana kuti monetary policy statement. Dzimwe nyanzvi munyaya dzeupfumi dzinoti gwaro raDr. Mangudya rinofanirwa kuratidza gwara rekutevera mari yenyika isati yadzoswa kuti itsive yekunze kwenyika iri kushanda pari zvino. Nyanzvi idzi dzinoti nguva yekudzora dhora reZimbabwe haisati yasvika. Mumwe wenyanzvi idzi ndi inyanzvi mune zvehupfumi uye vachishanda nePersicon Global Fund Managers vaPersistence Gwanyanya avanoti nguva yekuti dhora remuZimbabwe ridzoswe haisati yasvika. VaGwanyanya vanoti Zimbabwe inofanira kushandisa mari yekunze pari zvino uye hurumende inofanirwa kusapindira mubasa reReserve Bank of Zimbabwe sezvo zvematongerwo enyika zvisingagone kutungamira mashandiro anoita mabhanga. Tanonoka Wande weStudio 7 aita hurukuro navaGwanyanya kuti tinzwe maonero avo.
Ndinotarisira inini kuti nyaya dzemari yemuno munyika dzigadziriswe ndodzanyanya kunetsa panguva ino. Saka ndochokutanga chakosha ichocho chinotariswa nechikamu chezvekushandiswa kwezvemari zvichabudiswa panyaya yemonetary policy. Chechipiri chandinotarisira ndechekuti nyaya dzegejegeje dziya dzekuti exchange rate ye1:1 ndo dzimwe dzanga dzanetsa nekuti haichashandi exchange rate iyoyo. Tinotarisira kuti pachauya neimwe exchange rate ichaitwa, pachava nechimiro chekugadzirisa ipapo.
Muri kutarisira kuti vangaunza dhora remuZimbabwe here?
Haisi nguva yakafanira yekuti mari ichinyika iunze mari yayo yeZimdola panguva ino, kwete izvozvo handipfungi zvichabuda. Asi zvichabuda zvandinofungira izvi ndezvekuti chirongwa chatiri kufamba nacho chekushandisa mari dzekunze dzakasiyana ticharamba tichifamba nacho. Asi mari dzedu iyoyo chirongwa ichocho chinoda futi kungopesvedzerwa chete kuti chive chakakonenzverwa, chinenge chaakuti zvimwe zvakuchotesa mari munyika zvokuti exchange rate yacho inoita kuti mari isawanikwa. Asi basa ravaMangudya rinonetsera chinhu chimwe chete, nekuti harina kuzvimiririra richidzo basa ravo. Rinovimba zvakanyanya chaizvo chaizvo nezvinoitwa kuhurumende ukowo, kuhomwe yenyika, kutreasury. Nyangwe vaMangudya vakanzi vanogona basa zvakadii, havasi vakapabuda, havasi vakaita mari yakadzikama. Mari haisi yakadzikama pane zvakadaro. Saka nhasi tafara isu chinhu chimwe nekuti pawane kubatsirana nokunzwisisana navamutirimuwe kuti dambudziko rinotangira kuhurumende. Saka pekutanga ngatirwisane nenyaya yekuprindwa, yekudhindwa kwemari. Saka ipapo ndaona vamutirimuwe vagona kumira zvakasimba, nekuti tikatarisa kubva mwedzi waOctobha kusvika nhasi uno hakuna matbs akamboprindwa. Hongu chimiro chenyika hachisati chanaka, asi tikaramba takadaro tinogona kufambisa nyika zvakanaka. Saka ndinovimba vacharamba vakadaro, nekuti vakaramba vakadarozve vaMangudya basa ravo rinobva ranyorova.
Vanga vari nyanzvi mune zveupfumi pamwe nezvemari uye vachishanda nePersicon Global Fund Managers vaPersistence Gwanyanya vari parunhare muHarare natanonoka Wande weStudio 7. Zvichakadaro imwe nyanzvi munyadzo zveupfumi vari Joyce Ngwenya vanoti havasi kufara nemashandiro ari kuitwa nemabhanga emunyika vachiti mabhanga haasi kupiwa mukana wekuita mabasa avo akasununguka. VaNgwenya vaita hurukuro naTanonoka Wande weStudio 7 pamusoro penyaya iyi.
Chokutanga ndechekuti takadzokora nyaya yenhingi yemari yacho kuti mari ichashandiswa. Maboard note anenge ari pere kana kuti takudzokera kuti 009 kushandisa maUS dollar chete nekuti ndo zvakanyanya kuparadza upfumi hwenyika kupokana nekupikisana kuri pakati kweBond note neUS dollar. Ndo zvatakanyatsotarisira izvozvo.
Chamunoda kuti chiitwe ipapa apa chii?
Isusu sevanhu vanoongorora nezveupfumi hatisi kuti board ngarebhiswe, togona kenge tingoti yedu ngakuve nemari yemuno nokuti yagara iri mumaboard, asi ngakuve nekubvuma kuri muhurumende kuti US dollar rine udzamu kudarika bond. Yoita yatingati muchirungu floating market rate, kuita kuti musika wakavhurika wega pamusika unge uriwo unotaura kuti kuti mabond anotengwa nemahisa mangani. Ndozvo hatingangoti zvingangoitwapo panguva dzinoidzi.
Chimwe chamunotarisira kuti chingataurwa kana kuti chamunoda kuti chitaurwe chiitwe chii?
Mashandiro anoita mabhengi edu, kunzi macommercial bank ngange achishanda akazviaega uye vange vakabata mari dzinokwanisa kuti vanhu vange vachishandisa, nekuti kana reserve rate yacho yakanyanya kukuita shoma, mabhengi haakwanisi kuchengetedza mari yokuti isusu kana tichakuvaka dzimba, tichida kuisida dzimba, tichida kutenga mota haya peke, tichida kuvhura zvikweredi zvembatya, tinge tichitonotora mari. Tikuti isusu ngavapfudzirwe kuti mari dzavakachengetedza maturo avo dzinge dzakawanda kuti tinge tichinokwanisa kutora mari isu mumabhengi edu, macommercial bank.
Kana makatasa basa riri kuitwa navamangudla, munogutsikana nezvavari kuita here?
Ava hatingati pane basa ravanoita, nokuti chokutanga ndechekuti hurumende yeZANUPF yakanyanya kudzika midzi muinstitutional reserve bank. Saka kuzvimirira kwega kweindependence yereserve bank ndokusipo. And chinhu chipiri ndechekuti kana nyika ichishandisa mari yekunze maUS dollar, haikwanisi kunge reserve bank inge ine independence, nokuti havana yanonyotisei norage, havakwanisi kuprinta mari. Saka ndo zvinoita kuti titi isusu basa ravamanyangudya nderingonge vachingoprinta mari vachingopa matreasury bills vachivhurira hurumende kuti itore zvikweredzi nemaUS dollars, harisi basa kwaro. Ndo pavari kutadza ende havazvikwanise kusvikira ZANUPF yabvuma kuti reserve bank yakazvimirira yega.
Nyanzvi mune zveupfumi vari Joyce Ngwenya vachitaura vari parunare muHarare naTanonoka Wande weStudio 7. Dare reConstitutional Court nasira pamutongo wekurambidza bazi remuchuchisi mukuru wehurumende reNational Prosecuting Authority kushandisa vechiuto kana mapurisa sevachuchisi mubazi iri sezviri kuitika pari zvino, rechiti izvi hazvienderane nebumbiro remutemo wenyika. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
Mutongo uyu waturwa zvichitevera nyaya yakakwidzwa nesangano reZimbabwe Law Officers Association pamwe nevaimbo vemuchuchusi vaDerek Charamba makore mashanu apfuura. Mumutongo wavo watsindirwa nevamwe vatongi vese vedare iri, Justice Antonia Guvava vati kupinza vachuchusi vechiuto kana vanobva kuZimbabwe Republic Police kunopokana nesection 208 subsection 4. Pavakakwidza nyaya yavo kudare, vacharamba nevamwe vavo vakati mapurisa nemauto haafaniri kushanda sevachuchusi munyika ine utongi hwejekerere. Justice Kuvava vapa National Prosecuting Authority makore maviri kuti imise basa vachuchusi vechipurisa nechiuto. Vacharamba vaudza Studio 7 kuti mutongo uyu unoenderana nezvavagara vachitaura kuti pari kutyorwa mutemo.
Dare raona maonero atakaitwa kuti mapurisa nemasoja nemagadjeri vadzokere kwavanoshandira vasashanda mumatare dzemhosva. changuzo chiti pati inye kuti 24 months waso puwa taka wandisa ewa enda yoro mangwana kwezi judgment yane 5 years yaka miri
Gwetara wacharamba ni vamwe wavo batuendira ibata sara watu kunyange hazu vanu wavange vachimiri la basiru kufara nenye kuti NPA yapi wa makure maviri kuti imise basa mauto ne mapurisa vanu unase kuti darilato radano iri kuti risa kanganise basa mumashandro ematare umo mununzi mune mapurisa ne mauto wakawanda ariku shandase vachuchusi mune muonyaya dare rema kurukota nasira tambira waro wekusandura mtemo we Public Order and Security Act kuti uyendrane nebumbiro remtemo vachitaura nevatori venhau mushure memusangano uyu gurukota rezvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vati pave kuzonyorwa mutemo mutsva we Maintenance of Peace and Order Bill gurukota rezvemutemo vaziyambi ziyambi vati imwe shanduko yave kuuya ndeyekuti kana mauto akabatsira mapurisa pamhirizhonga mutungamiri wenyika anosungirwa kunotsanangura kuparamende mukati memazuva manomwe dare iri ratambirawo hwaro hwemabhiri eFreedom of Information Bill neProtection of Personal Information Bill ayo ari kuuya mushure mekuparadzwa kwemutemo weAccess to Information and Protection of Privacy Act kana kuti AIPA amai Mutsvangwa vatiwo dare ravo razeya nyaya dzakawanda dzinosanganisira kuti kambani yeLiquid Telecoms ichange yavo kupa mukana kuvadzidzi vezvikoro zvepamusoro munyika kuti vaende pamadande mutande avanoda pachena pamwe nekuvakwa kwechikoro chevarapi ku National University of Science and Technology Bulawayo ne Bange ABC ndakamirira Studio 7 Marare ndini Godwin Manguja.
Tomboenda kuna Marvelous Mhlanganya wewe Studio 7 kuti tinzwe zviri kuitika mu social media.
Pachirongwa chedu che Let's Talk ngatikurukurei nhasi tangatiri kutarisa zviri kuitika munyika munyaya dzezvematongerwo enyika.
Muri kutaura na mukoma Justice Tete ndiri pa F4 Flats ukadoma. Arega nditange ne monetary policy ichange ichiparurwa muzuva ramangwana. Takatarisa mutemo we RBZ Act chapter 22 pa 15. Monetary policy inotaura kuti inofanira kupuhwa katu pagore. Ndireva kuti takanga takatarisira kuti gavena vachatipa policy iyoyo kutanga kwa February. But hazvina kunge zvichiitika. Then paiva ne pakava nesilence yakanyanya. Then takunzwa kuti vakutipa mangwana mushure mekunge tichinzwa makuhwa zvakare kuti pangangodai pachida kuunzwa semudhola. Zvirizvo zvinonzwa ndinopa maonero angu zvangu zvandinopikisa zvakanyanya nekuti pakaundwa mabond notaya shinzi maifendizi export defendizi ikazopesera zvayo yaamari yakaunza kutambura kwakanyanya muzvarwa zvezimbabwe nanhasi tiri kutambura nekunyaya yechi yemabhondi wayo nekuti bhondi rakaiswa karichida kuti rimedze mayusa anga ari musystemu akabva anyangarika zvakare tobva tanzwa futi makuhwa ekuti vada kuunza semudhola ndiona tichange kuwedzera munyu paronda ragara riripo dai tangomedzawo pride takwanisa kushandisa rand.
Ini ndinonzi John Murira parizvino ndiri kufona ndiri kuHeathcliff Mwarare. Aiwa zvina zvinombomira mushe kwese nyaya iri kutonyanyonesa inhau kunyanya yemabasa nekuti mari dzacho hadzisi kutombobatika. Mari munyika yasi kutombobatika ukatonzwa ari kutotaura kuti ari kutobata mari ndofunga ane chigaro kuofisi yezanopiefu. Aiwa mari chaiyo kune munhu asina chigaro iko kaisiwanika inotowanika kune vanhu vanotozivikananangagwa vangu.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Kwazi wai muri Zimbabwe. Ini ndini Mike Hove ndinokokai kuti mupinde muchirongwa chedu cheve chidiki cheThe Connection nenguva dza 8 PM. Nhasi muchirongwa tiri kutarisa zvingaitwe nevechidiki panyaya dzebudiriro kumaruwa. Kana muchida kupinda muchirongwa titumirei nhamba dzenhare dzenyu muchishandisa WhatsApp panhamba dzinoti +1 202 465 0318. Munogona kutibata papeji redu reFacebook reVOA Shona kuitira kutigokufonerai. Ngatisanganei pachirongwa The Connection na 8 PM. Bye bye.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Hurumende inozivisa mazita evanhu vose 24 vakafa mutsaona yemugodhi kubattlefields kukadoma. Mutumbi wemunyora nemukurumbira pasi rose Dr Charles Mungoshi waradzikwa nhasi kumanyene kumusha kwavo kuchivhu mudunhu remashonaland East. Mutimbi wakalistas ndlovu washika wanasi mbulawayo uchibwa ku South Africa. Anokuone kaya nemufaro ndini jonga kande miri ndokusiya mina ntungamili nkomo.
Soku isika atisenda baku VOA Ndebele.